Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechipiri gunyana 18 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
As I stated in my inauguration speech, no person or entity will be allowed to steal, loot or pocket that which belongs to the people of Zimbabwe.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanovhura paramende vachipika kuti hurumende yavo haisi kuzosiya vanhu vachiba pamwe nekuita zveuori.
Tabuda muparamende nemhaka yokuti tiri kuti isusu iti Mnangagwa haana kuhwina maelections akaba. Tiri kuti angakuresolve nyaya yemaelections tisati tambotaura zvimwe. Saka togara sei tichitungamirwa nemunhu akatibira nemaelections.
Nengo dzeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa dzinobuda muparamende apo vaMnangagwa vanga vachivhura paramende iyi. Inflation inokwira nezvikamu zvishanu kubva muzana, izvo nyanzvi dzezveupfumi dzinoti hazvisati zvamboitika makore manomwe apfuura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vatura mashoko avo kekutanga semutungamiriri wenyika pasi pechirongwa cheState of the Nation vachivhura paramende zviri pamutemo. VaMnangagwa vati dare iri richagadzirisa mitemo yekurerutsa mafambisiro emabhizimusi, kurwisa uori pamwe nekuumbwa kwehurumende dzematunhu. Godwin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kekutanga muparamende kubva zvavagadzwa semutungamiri wenyika, vaMnangagwa vabvuma kuti zvinhu zvakaoma munyika, asi vati hurumende yavo iri kuedzana pose painogona napo kugadzirisa nyaya dzeupfumi nenyaya dzekushayikwa kwemari munyika. VaMnangagwa vati nyika icharamba ichishandisa mari yekune dzimwe nyika kudzamara zvinhu zvanaka, uyevo vazivisa kuti vari kutora matanho ekuti nyika iwane mari yekunze. Vati pane mamiriyoni mazana mashanu emadhora emari yekunze akatowa nikwa achashandiswa nevemabhizimisi kutanga svondo rino senzira yekupedza dambudziko rekushayikwa kwemari yekunze, iro rave kukonzera kuti zvinhu zvikwire zvakanyanya munyika. Vakurudzira kushanda zvakanaka pakati pehurumende, paramende, mabhizimisi nevamwe vachiti izvi ndizvo chete zvichaita kuti nyika ifambire mberi. Vati uori hauchadiwa zvachose, uye vese vachawanikwa vachiita uori vacharangwa.
As I stated in my inauguration speech, no person or entity will be allowed to steal, loot, or pocket that which belongs to the people of Zimbabwe. No one is above the law.
Sekutaura kwandakaita pandakatora mhiko yekutungamira nyika ino, hapana munhu kana kambani ichabvumirwa kuba kana kutora zvinhu zvevana veZimbabwe. Hapana munhu acharegwa achiita zveuori nekuti hapana munhu asiri pasi pemutemo.
VaMnangagwa vati pane mabhiri anodarika makumi maviri achazeiwa mudare iri ane chinangwa chekurerisa basa kune vanoda kutanga mabhizimisi. Mabhiri achaita kuti nyika iwane mari yakawanda kubva kuzvicherwa nezviwanikwa zvayo, kuvandudza mashanduro emakanzuro ekumaruwa nemadhorobha pamwe nemaguta nehurumende dzematunhu. Mamwe mabhiri aya ndeanoti Zimbabwe Investment and Development Agency Bill, Mines and Minerals Amendment Bill, Gold Trade Bill and the Precious Stones Bill, ne Cooperative Societies Amendment Bill. Vati hurumende yavo inoda kuvandudza mashandiro evatapi nawo nekudaro paramende ichaziya mutemo weZimbabwe Media Commission Amendment Bill uye mutemo weBroadcasting Services Act uchavandudzwa. Mumiriri weNoton muNational Assembly vatemba Muliswa vaudza Studio 7 kuti vatambira nemufaro mashoko emutungamiri wenyika sezvo achitaura zvirikitika munyika, asi vati havafari kuti hurumende haisi kurwisa uori zvakasimba uye iri kuramba ichishandisa mari yakawanda.
And the women then fana kukata down on my expenditure. Marizo anoshandisa kurumende dzakanyanyisisa. Saka hatingati tine financial discipline. Ukutona chidriver mabenz, ukwachingo famba, my Range Rover and so forth. And then gawashanze industry munom. Will of the motor industry na manji. Yaka chingitwa chibagi. Asiaka gadziro kuti iwake motor. Asi motor za truck driver, this manufacture munom. Saka izozo futi, tofana kuwanduza production kuti industry kure. Saka Zimbabwe first, meaning kuti even motors ofana ngezichi
Mutungamiri wemadzishe munyika ishe Fortune Charumbira vati zvataurwa navamunangagwa zvinoratidza kuti vari kutevedza zvavaitaura kubvira pavakapinda panyangagwa rapfuura.
80% yemitemo ndiyo angati angati mabottlenecks. Ekuti even if you say doing business, but if the environment is not conducive, I decide that town county planning act zvokuichinja that such as a good illustration kuti kuda kutoenda kuriwo serious business. Mining and minerals act toida strike here futi ndeimwe yanga ine zvigozhero zvakawanda.
Mumiriri wechief South muNational Assembly vaKhila Zivu vaudza Studio 7 kuti vafara kuti mutungamiri wenyika vari kuda kuti mashandiro emakanzuro ekumaruwa avandudzwe.
Makanzuro chaichaiwo kuti aitewo something chekuti anokwanisa kunge achidevelopa life yavanhu vavo asi kukwanisa. Saka kutaura kwa president kuti zvinofanira kutariswa uye mamwe maex acho ndaakudhara ekuma 1963, 1972 hachaindirani nelife yataakurarama iyo zvino.
Mukuru wesangano reSouthern African Parliamentary Support Trust vaJohn Makamure vaudza Studio 7 kuti urongwa hwavamunangagwa hwakanaka chose uye chasara kuti makurukota aunze mabhiri avataura kudare nhasi. Urongwa hwaparuhwa nemutungamiri wenyika ndihwo hunotarisirwa kutevedzwa neparamende uye panguva yava Robert Mugabe semutungamiri wenyika handi mabhiri ese avaitaura pakuvhurwa kweparamende aiunzwa kudare. Kunyange hazvo nhengo dzeMDC Alliance dzabuda mudare apo vamunangagwa vange vachivhura paramende dzati dzichange dzichipinda muparamende dzichizeya mabhiri aya nedzimwe nyaya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Tichiri panyaya iyi, nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Urai Zembe, vanoti mashoko aturwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa mashoko akanaka chose, asi chikuru ndechekuti anozoteverwa nezviito here. Dr. Zembe vanoti vaMnangagwa vaita zvakanakawo chose pakukurudzira kuti magariro emunyika ave magariro asina bopoto, uye vanorumbidzawo nyaya yekuti matunhu atungamirirwe nevanhu vematunhu aya. Asi vanoti vanoona sekunge vaMnangagwa vavimbisa vanhu zvakawandisa izvo hurumende yavo ichatadza kusadzisa. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Zvakawanda zvataurika pane zvazoramba zvichikurukurwa nayo vaMnangagwa. Pfungwa dzaiswa hadzo mukati, asi pashoko rorunyararo rokuti ngativei tinoita magariro munyika asina mhirizhonga, asina bopoto, ishoko rakanaka. Uyewo shoko rokuti izvo kupondwa kwakaitwa vanhu musi wa1 August kuzonanganidzwa zvizere, tingangoti ishoko rakanaka. Tazoona zvachitaura zvimwe zvokuti ngationei nezvekurima zvemigodhi, uye tionei nezvekushanyirana, tionei nezvemunharaunda zvokugara, zvokuti tizopa masimba kunharaunda, vanhu vanyanye kufunga nezvo pavanogara kuitira kuti fuma yedu nhurimwe nerimwe avanoti maprovhinzi aya ange achisundwa navanhu vomunharaunda imomo. Ifungwa dzakanaka chose dai zvaigona kuitika zvinhu izvi, asi chikuru chandanyanya kuona zvendechekuti gwara ravo ravaisa remitemo inenge zakwatira remitemo, zvokuti maonero andaita mitemo iyi inenge yawandisa wandisa kuti tichazodai. Zvinoita kuti kuda basa rokuti zvizobuda rive rinorema.
Tanzwawo vaMnangagwa vachitaura panyaya yekuita corruption kana uori, vayambira kuti hapana anenge ari pamusoro pemutemo achanga achibvumidzwa kubira vana veZimbabwe. Izvi zvamunotambirawo sei?
Muroma hozaru zvinorwizi, tinotarisa makore makumi matatu namasera apfuura aya. Pakaumbwa uori hunotyisa. Uori hwekutanga ndihwo hwekuti munhu wapinda muhofisi sei nomutemo wani. Nokuti vanhu vakasange vasingazivi kuti mutemo uripo ndowedu zvataita izvi zvamira zvakadai zvakadai. Ndiyo fimbiyo uori yakakurisisa iyoyo. Kuti muzoenda mberi muzoona kuti tinokwanisa kunozvibvisa. Apa paine mitemo mimwe inoonekwa sekuti mitemo youori. Zvinhu zvakakosha maningi nekuti nemakare acho anenge asingakwanisi kuti angabvisa uori.
Kwouyawo nyaya yekuti nyika inge ichiwana mari yayo kana currency, munotarisirawo here kuti zvinhu zvinobudirira tichitarisawo nhoroondo yeZimbabwe?
Kukura gomo namawere. Saka shoko iroro iro kuti Zimbabwe izova nemari yayo. Mari yenyika inofanirwa kubva kuvanhu, imari yavanhu inofanirwa kubvunwa navanhu.
Mutungamiri weDemocratic Party uye vachiongorora zvematengerwo enyika, Dr. Uriah Izembe, vachitaura vari parunhare muHarare neStudio 7. Nengo dzeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa dzabuda muparamende apo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanga vachitaura muparamende umo. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Nengo dzeparamende dzeMDC dzabuda muparamende dzichiimba vaMnangagwa pavanga votanga kutaura ndokuimba kwechinguva dziri panze pedare reparamende. Pasina maminitsi akati kuti nengo dzezanu PF dzanga dziri muAfrica Unity Square dzichiteera mashoko avaMnangagwa dzabva dzaendawo pedyo nepanga pane nengo dzeparamende dzeMDC idzi ndokutanga kuimba dziri parutivi ukuwo mapurisa pamwe nemasoja vachichengetedza runyararo. Mutungamiri wenhengo dzeMDC muparamende uye vari sachigaro webato iri muzvare Tabitha Khumalo vati kubuda kwavaita muparamende inzira yekuratidza vaMnangagwa kuti havana kukodzera kutungamira nyika vachiti vakabirira musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru.
Tabuda muparamende nemhaka yokuti tiri kuti isusu iti Mnangagwa haana kuhwina maelections akaba. Tiri kutanga kuresolve nyaya yemaelections tisati tambotaura zvimwe. Saka togara sei tichitungamirwa nemunhu akatibira nemaelections?
VaMorgan Komichi vanove nhengo yedare resenate uye vari mumwe wevatevedzeri vemutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa vatsinhira zvataurwa namuzvare Khumalo. VaKomichi vati sebato vave kugadzirira kupinda mumigwagwa vachiratidzira kusafara kwavo nekubirirwa kwavanoti kwakaitwa sarudzo.
VaMnangagwa vakaiswa nezeki, vakaiswa neconcord, vanakiswa nevana veZimbabwe. Vana veZimbabwe vakavhotera vachamisa, vakavhotera MDC, ndo hatinoziva isusu. Saka isusu hatigoni kuti kugonaiza mutungamiri watozoziva kuti haana kuhwina election. Saka isusu nhasi uno taramba zvaitika nhasi uno kuexpressa shungu dzedu dzokuti toda election inge ichiitwa free and fair munyika muno.
Zvichakadai, imwe nhengo yezanu PF vaedza ichidarikire vaudza Studio 7 kuti zvaitwa nenhengo dzeMDC idzi zvinhu zvisingavake nyika.
Vanopenga vaya, those noradza kuti havasi mature politics. They are not mature politicians. They should accept kuti zvoni ma people voted handitika and the president is ED Mnangagwa. So they should just accept that and learn to move on. Handiti not no izvaita zvino izvi ndozvinoradza kuti vanhu vasiri mature, vanhu vasina brain. Totarisira kuti ipapa pamwana vana 5 vana 6 on one but you anoita walk out of parliament whilst the president is addressing. That means kuti they are not mature in politics.
Imwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paGreat Zimbabwe University vatakavafira zhou vati upfumi hwenyika hunogona kuramba huchienda kumawere kana pasina kushandira pamwe pakati pezanu PF neMDC.
Economy yemuZimbabwe iri patingati muintensive care, inoda tsinga dzeoxygen dzinobva kuvanhu vese vangava vezanu kana kuti MDC. Saka zvazvinongoreva ne nekuita kwaita na MDC hapa zvinongorova kuti vadena humangwiro vezanu PF. Tinoziva kuti vezanu PF vanoklema kuti vane 2/3 majority muparlament. Saka vanokwanisa kuti aombu chigogodza kuomesa musoro kuti varambe vachitoramba machallenges ari kuita na MDC. Dare reparlament rotadza kuenderera mberi nokuti rinenge rina makakatamwa. Saka zvinotorova kuti kusunga dzisimbe kwese kuzano neku MDC.
MDC inoti haisi kutambira zvakabuda musarudzo dzemusuwa 30 Chikunguru, ichiti sarudzo idza dzina kufambiswa zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm, musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mafashamu emvura anoitika pagore muNigeria auraya vanhu vanodarika zana. Mifananidzo yakaburitswa panhepfenyuro yeterevhizheni nemuvhuro inoratidza migwagwa yainge nzizi dzizere nemvura ine madhaka yaive yakawanda zvekutonyudza dzimba. Mutungamiri weTurkey vaRecep Tayyip nemumwe wavo vanove mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vari kuti vasvika pachibvumirano chekudzivirira kurwiswa kwedunhu riri pasi pevapanduki reIdlib riri muSyria. Inflation munyika inonzi yakwira kusvika pa4.8%. Izvo nyanzvi dzezveupfumi dzinoti hazvisati zvamboitika mumakore manomwe apfuura. Nyanzvi idzi dzinoti izvi zviri kuratidza kuti upfumi hwenyika hwananga kumawere. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZIMSTAT inoti mutengo wekukwira kwezvinhu kana kuti inflation wasvika pazvikamu zvina nezviga zvisere kubva muzana kana kuti 4.8%. Inflation yakapedzisira kusvika pakadai muna 2011 muna zvita. Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidzawo kuti dhora rekuAmerica rave kutengwa nemutengo wakapitwa kaviri kana munhu aine mari mubhanga achishandisa Eco Cash kana kuti One Wallet. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti mashoko egurukota idzva rezveupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube ekuti vanoda kudzora dhora remunyika anogona kunge akakonzera kuti zvinhu zvitonyanya kusagadzikana.
Pakangouya minista mutsva achitaura kuti vangangode kuti vatarise kuti zvingaite sei kuti vadzorere Zimbabwe dollar. Munongoziva kuti nyika yedu ikangozwa kuti Zimbabwe dollar chete, vakangozwa kuti vanhu vari kufunga neizvozvo, vanobva vatanga kutovhunduka. Saka misika inovhunduka. Saka izvozvo zvinoita kuti vanhu vatange kumhanya-mhanya vachitsvaga mari yokunze iyoyo kuti vaibate nokukurumidza. Saka kana zvadaro zvinochireva kuti vari kutsvaga mari yokunze kwenyika yavanenge vawandisa, vanayo voita vashoma, zvoita kuti mitengo yemari yokunze usumuke.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaKalisto Jokonya vanoti vemabhizimisi vange vambosunga mari dzavo sezvo nyika yainge iri musarudzo nekudaro ndokusaka zvinhu zviri kudhura.
Tiri kubva maelections nokuti vanhu vari kubva maelections vane vaida kumbo ongorora kuti ihurumende yasarudzwa yakamira sei, zvinangwa zvaende zvipi. Saka vanhu vazhinji vane vakasungirira mari dzavo. Saka zvinoreva kuti paya pane mari dzekunze, vanhu vazhinji vanga vakasunga. Saka pakusunga mari idzodzo, kunobva kwaita iko kuti zvinhu zvishote zvishayikwe mumashopu.
VaJokonya vatenda kuti kunetsa nekudhura kuri kuita dhora rekuAmerica pamusika ndizvo zviri kupa kuti zvinhu zvidhurewo.
Zvimwe zvaitika futi ndozvokuti foreign currency yanetsa kuwana. Saka kuimporta zvinhu zvazvipinda munyika zviri kushayikwa. Saka ndopanoita kuti mutengo manje weforeign currency ukwire, ndozvanyanya kunetsa. Foreign currency ndo yakwidza mutengo.
Dr. Kanyenze vati zvinhu zvichanetsa kuti hurumende igadzirise matambudziko akatarisana nenyika uye zvichatora nguva.
Zvoda kuti zvinhu zvidzikamiswe matauriro anoitwa zvinhu, vanhu vatanga vagara pasi, vanhu vatanga vaongorora kuti zvavari kutaura izvi zvinobatamisika sei. Saka ndo zvinofanira kunge zvichiitwa nokuti mari yacho haiko yokunze kwenyika. Saka tikasagadzirisa nyaya idzodzo nenyaya dzinobatsira kuti tive nekudyidzana nedzimwe nyika nokukurumidza kunozoita kuti Zimbabwe ione mikana yokuona wana nzira dzekupinza mari yokunze kwenyika munyika nokupundusa upfumi hwenyika. Ndo zvinhu zvichabatsira pane ramangwana kuti tidzikamise misika iyoyi.
Vaimbova gurukota rezveupfumi Dr. Simba Makoni vanotiwo zvinoda kugadziriswa zvinozivikanwa.
Chekutanga, vanofanirwa kugura havi yekukwereta. Ndo dambudziko redu guru kubva kuna vaMugabe. Kukwereta muno munyika, munoziva kuti chikwerete chehurumende muno munyika inonzi muchirungu domestic debt yakakura kupfuura chikwerete cheve kunze kwenyika foreign debt.
Mumiriri weBritain muZimbabwe uyo ave kuenda kunoshandira kuNigeria, Ambassador Catriona Lang, vazivisawo nhasi kuti Britain ichabatsira Zimbabwe kubhadhara mitero pazvikwereti zvayo kana kuti maarias ayo ave kusvika pabhiriyoni imwe chete nezviuru mazana masere zvemadhora kana kuti $1.8 billion. VaJokonya vanoti mashoko eBritain aya anofadza. Ndakamirira Studio 7 muWashington, ndini Blessing Zulu.
Vanotengesera migwagwa masvingo nhasi vaswera vachiita hwakiti nagonzo nemapurisa pamwe nevashandi vekanzuru avanga vachivadzinga munzvimbo dzavanotengesera senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere chekorera. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Hurumende yabatana nekanzuri yemasvingo mukubvisa vanotengesera migwagwa ichiti paanotengesera hapana utsanana. Izvo zvinokonzera chirwere chekorera icho chakauraya munhu mumwe chete pachipatara chemasvingo General Hospital svondo rapfuura. Mapurisa ane pfuti pamwe neekanzuru aswera achitandanisa vatengesi vashoma vange vachiramba kubva mumigwagwa vachiti havasi ivo vari kukonzera chirwere chekorera, vachipomera kanzuru mhosva yekusapa dhorobha mvura yakakwana pamwe nekutakura marara. Amai Lilian Gore vanoti havasi kuzobva mumigwagwa nekuti zvavanotengesa hazvikonzeri korera uye hakuna rimwe basa ravanoita kunze kwekutengesa.
So hatisisi tiri kukonzera korera, chiri kukonzera korera kusasengwa kwamabhini nekusaya nemvura nekukasira kumalokesheni. Uye mabasa ngavatanga vativhurira mabasa vozotidzinga mutaoni. Nekuti vakatidzinga mutaoni tisati vana mabasa tinofane zvara, hatina chekupa vana vedu, ndopa neraramo yedu ipapo pakutengesa.
Sachigaro weMasvingo Vendors Association vaEdward Jacob Manzanga vanoti kanzuru ngaidzivirire chirwere ichi nekuita basa rayo nemazvo kubudikidza nekuwanisa vagari mvura yakachena pamwe nekuchenesa guta pane kupomera vatengesi mhosva isiri yavo.
Isu savanhu vari kutengesa mugwagwa mavhenda tinoona kutoti kwakutongotidherera kwavari kutongoita. Chinokonzera korera munhu wose unoziva. Chinokonzera korera kusauya kwemvura yakachena muvanhu. Uyezve sewa system yakadhakwa kare, yakadhilapidhetedhi yakaora kare. Isu mavhenda tinotizviraramire maindastri hakuchina. Itoti tichiungana titsvake mari hatikumbiri odha kwavari yokutitengesa. Asi panoraramira munhu ndopaona kuti munhu apararire ipapo.
Asi meya guta reMasvingo vaColeni Maboke avo vakasarudzwa zvine mutauro vati izvi zvaitwa kuitira kuti kanzuru idzivirire korera uye vati dhorobha ravo harisati ranyatsobata nechirwere ichi semamwe maguta.
Moona mvura yanga ichimbonetsa mazuva apera, asi tichagara pasi nevamwe vangu vese tiri 10 tione kuti nyaya yemvura tingaipedza sei. But iko zvino tikutoona kuti patova neprogressive move nokuti malocation mazhinji esavakurisi pamvura. Chinhu chacho chakambomira chacha nenguva yakareba stereki. Saka chinhu chasingakwanisi kuwanikwa musi umwe chete asi yanga iri process. Then tine nyaya dzemabhini anoda kuti iadreswe futi. Tairireva zvaizvo kuti mabhini anofanira kuti akolektwe nguva iripo. Zvakarezve chigwere checholera typhoid munomasuka chisati chapinda. Saka tikakurumidza kuramba tikakurumidza kugadzirisa nyaya dzemabhini nenyaya dzemvura idzi. Tinoona tichisevhaivha pachigwere checholera ichi.
Kunyange hazvo tatadza kubata mukuru webazi reutano mumasvingo Dr. Amedas Shamu kuti tinzwe nezvemunhu wechipiri anonzi akabatwa nekorera. Svondo rapfuura vakaudza vatori venhau kuti munhu akashayika nechirwere ichi mumasvingo akange abva nacho kuHarare. Kusvika pari zvino vanhu makumi matatu nemumwe vafa nechirwere ichi uye vanhu vanodarika zviuru zvishanu vakabatwa nechirwere ichi. Zvichakadaro, mafuta ekufambisa motokari ava kunoitsa mudhorobha remasvingo umo masora mune zvitechi zviviri zvanga zvine mafuta uye kune mitsetse mikuru. Vanotengesa mafuta aya pazvitechi zveGlobe Petroleum neTotal varamba kudongwa mazita avo vachityira basa ravo vanoti makambani avo ari kunetseka kuwana mari yekunze yekuAmerica kuti vanohodha mafuta kunyika dzakapoteredza. Vanofamba nedzimotikari vakaita savadheregonese vanoti vari kurwadziwa nekupedza nguva yakareba vari mutsetse kuti vawane mafuta.
Zvinoti zvosera zvore totanga kufunga rimwe gore re2007-08 kwataimboti taigona kuita queue inoreba kana 5 kilometers tiri mumutsetse tichiva tapo tigarapo. Saka tatanga ichiti dai vagona kutibetsera hurumende ione kuti yosolva sei dambudziko iroro. Mumasvingo iri paglow chete ndava nemore than 5 hours ndiri mumutsetse tichingotevera nokuti kwai kwatabva kure tatanga titori kumarobots ngouyawo bichana bichana vamwe vanocherawo nemajerikeni vamwe vari kumwawo nemota idzodzo saka kutongoita zvokutongoteverera.
Kubva pakapera sarudzo zvinhu zvizhinji muzvitoro zviri kukwira mitengo izvo zviri kupa kuti vanhu vatye kuti nyika ingangosvika payakambosvika mugore ra2008. Ndakamirira Studio 7 Masingo, ndini Gandri Maramba.
Yasvika nguva yekuti tinzwe zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tanga tiri kutarisa zvaitika muparamende nhasi apo nengo dzeMDC dzabuda muparamende dzichiratidzira dzichiti hadziremekedzi vaEmerson Munangagwa semutungamiri wenyika dzichiti mutungamiri wadzo vaNelson Chamisa ndivo vakasarudzwa semutungamiri wenyika kunyangwe hazvo dare reConstitutional Court rakati vaMunangagwa ndivo vaka kasarudzwa zviri pamutemo. Regai tiende kuvatsigiri vedu tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Muri kutaura naAmerica Pesland kuJoburg. Ndinoti kune vanotungamirira veMDC vari muparliamendi vabuda muparliamendi aindoona sekuti vagona because hapana chazvinobetsera kuti varambe vachingoteerera chinhu chimwe pasina kana chimwe chinhu chinombogona kuti chingagadzirwa.
Halo, maakadei?
Tiri wade, tiri kutaura nani, uye muri kupi?
Nitaura na Pauline Jatioka, ari kuZimbabwe, muguta reHarare. Kwa Harare, kuri zaidi, kamupurao na kukuparlamenti.
Ehe.
Kwa kumi mtila kuzika, kaona mamimbo parlamenti, batu rendi siya laimu. Wanga wani kupanzi wa chimba, wanga wani kipa njio za uta wa siya na siya na kutatibiku, kongwa, niwanu hawa chichi. But now, isi kutu kuti, wani ndoba sarawira, wani kwa ndoba parlamenti, anu imba, neku buda mparlamenti, wanga wani kita sesia. Atikuwa mani kizo taa respecte mtunga miru wenika na mtuwa wanga wachipuwa nyazi kiti shukuri wa kutede ya kadiwa kura matishimira ni mtunga miru wede batu NDC alive atukutana zimezo shaka kuosha for example wanu waruku ufane kuolela they should be fighting for that not kura mba wachiru ila kuhuti ya waruku zote ya kadiwa kwa wata inakubiwa no one knows what happened but now ema so mnangagwa ndia mtunga miru wenika nika ngache ndra pambeli zawani rezani vashinji waruku ufa kutukatasa tunana kileni zikunanani wanu waruku ufa unachiri kwa chiri ndinge ganya ndinge chimboitika but namwe kuparlamenti vari kuparlamenti vari kuimba chitanzani basa rete vari koko saka ine sensitive ne munomunika kuti gatibwenzai pamberi citizens nesanyika pamberi tiite development yenyika noti zvekuramba vanhu vachita zvemagraji avo nechii.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Vateereri musakangana kuteerera chirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection apo tiri kutarisa mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa paState of the Nation Address yavaita nhasi muparamende. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanovhura paramende vachipika kuti hurumende yavo haisi kuzosiya vanhu vachiba pamwe nekuita zveuori. Inflation inokwira nezvikamu zvishanu kubva muzana, izvo nyanzvi dzezveupfumi dzinoti hazvisati zvamboitika makore manomwe apfuura. Tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonika yane mufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndikusiyai mina Standekile Mhlanga.
Soku isika tisenda baku vi